Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi, uri musi wechipiri, Gunyana 26, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ina ndichasogutsikana hangu kuti vane zvakanyanya zvavachanyatsoita zvichaita kuti upenyu hwevana veZimbabwe huvandudzike.
Dare remakurukota, Cabinet remuZimbabwe rinosangana kekutanga nhasi. Kubva zvapinda hurumende itsva yava muNangagwa mushure mesarudzo dzakaitwa gore rino.
Vagari vemuVictoria Falls tatiriko tikawitinesa sarudzo ichiitika, tazobuda hedu tichizovasiya vachiita sarudzo dzemacommittee chairpersons.
Kanzuru yeguta reVictoria Falls yakazobudirira kuita sarudzo dzameya nemutevedzeri wake nezuro mushure mekumbonetsana kwemakanzura kuti dziitwe. Masangano anomiririra varairidzi ochema nerekuti vamwe vavo vemapato anopikisa vakakwikwidza musarudzo dzegore rino vomiswa mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota emuZimbabwe rinosangana kekutanga nhasi mangwanani nenguva dza9 kubva zvapinda hurumende itsva yava muNangagwa mushure mesarudzo dzakaitwa gore rino. Asi nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti makurukota aya ane basa guru rakavamirira sezvo hurumende iyi isati yatambirwa nevamwe vachiri kumira nerekuti sarudzo dzakavagadza hadzina kufambiswa zvakajeka. Uguo nyika ine matambudziko anosanganisira kushaikwa kwemabasa nekusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Makurukota matsva ehurumende yeZimbabwe ari kusangana pamusangano wavo wekutanga musure mekudomwa na President Emmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuitika musure mekunge paitika sarudzo dziri kusanyatsowiriranwa kuti akakunda pachokwadi ndiani, nekuti veTCCC vari kuti wavo anova Nelson Chamisa ndiye akakunda veZANPF vachitaiwa zvakabuda musarudzo zvika budiswa pachena nesangano rezeki, ndezvekuti wavo vaEmmerson Mnangagwa ndova vakahwina.
Ngatitariseiwo tarisiro dzeveruzhinji hurumende yacho ichitanga kugara nemakurukota kudai paine mitauro-tauro zvakamirawo sei ipapa?
Vari kusangana paine iwo makakatanwa iwayo asinganyatsoite kuti basa rehurumende riendere mberi zvakanaka. Saka pavari kusangana pamusangano wavo wekutanga, vari kutopinda muhurumende ine matambudziko ekusanyatsotendwa kuti ndiyo here yanga ichifanira kuita hurumende kana kuti kwete. Saka vachazoti votanga kuongorora matambudziko chayo chayo akatarisana nenyika, asi vatotanga vaine mamwe matambudziko ekutendwa, inonzi iya pachirungu legitimacy. Saka vane matambudziko makuru avakatarisana nawo. Pakusangana vachizokwanisa kutaura zvinoita kuti matambudziko emuZimbabwe apere.
Saka ini makaitarisa hurumende iyo ine makurukota ayo. Muri kuona vaine chavachaita here kuti nyika ifambire mberi zvakanaka nemamiriro akaita zvino munyika.
Ina ndichazogutsikana hangu kuti hurumende iyi nemakurukota ayo iwayo vane zvakanyanya zvavachanyatsoita zvichaita kuti upenyu hwevana veZimbabwe huvandudzike. Nekuda kwekuti iwo makakatwana andataura pekutanga makakatanwa anoita kuti hurumende isatendwe, anoita kuti zvibva zvabata panyaya dzezvoupfumi nedzimwe nyaya dzese zvinhu zvese zvazvinyatsozofambi zvakanaka nekuda kwekuti hurumende haisi kunyatsotendwa.
Neimwe nzira muri kuti here hurumende yaisati yagamuchirwa munyika nekunze uko iyo yakatogadzwa ipapate ipapo zvishoma?
Hurumende yacho inenge ichiti haisi kutendwa mukati menyika uye haisi kutendwawo kunze kwenyika. Saka ndodambudziko guru riri kusangana nemakurukota iwo achange achisangana mumusangano wavo wekutanga.
Avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswa neUniversity of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vange vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Vagari vemuguta reVictoria Falls vanoti vanofara kuti kanzuri yeguta reVictoria Falls yakazobudirira kuita sarudzo dzameya nemutevedzeri wake, uyewo vanasachigaro vemakomiti anofambisa basa rekanzuru nezuro mushure mekumbo kundikana nekuda kwemakakatanwa pakati pemakanzura kuti dziitwe. Gakava iri rinonzi rakazopera pakasarudzwa kanzura weward 7 vaPrince Tusomoyo sameya uye kanzura weward 3 vaLungile Nyoni semutevedzeri wameya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano rinomiririra vagari vemuVictoria Falls reVictoria Falls Combined Residents Association vaKelvin Moyo kuti tinzwe zvizhinji.
Chiri kuitika ndechekuti vhiki rapera iyo Victoria Falls yaita isirwa kuti isarudze meya, but haana kuzosarudzwa panhau yokuti vagari vemuVictoria Falls vanenge vakanzwa nenzira dzavanonzwa nadzo, sokuti vagari vemuno vamwe vanosapota TCCC vakanga vanzwa directive yavakati ivo pane munhu anzi aite meya wemuVictoria Falls asi havana kuwirirana nazvo. Saka vakazo participate mukuti kusarudzo idzodzo dzisaenderere mberi.
Asi tanzwawo kuti sarudzo idzi dzazoitwa zvazofambawo sei, manga muriko here imi?
Pai sarudzo idzodzo dzaitwa pana tavana meya mutsva muVictoria Falls anonzi Prince Tusomoyo achideputizwa naLungile Nyoni. Saka tatova neutungamiri hwakadaro. Isu sevagari veVictoria Falls tatiriko tikawitnessa sarudzo ichiitika, tazobuda hedu tichizovasiya vachiita sarudzo dzemacommittee chairpersons, nekuti macommittee chairpersons nevamwe vanenge vari mumacommittees akasiyana siyana.
Saka tarisiro yenyu imi sevagari vemuguta reVic Falls ndeyekutiwo kudini?
Tiri kutarisira kuti basa remuVictoria Falls sokuti Victoria Falls rariro dhorobho ranga rasara risati rava nesarudzo yehumeya iyo iyi. Saka sokuti nhasi tavana meya nadeputy meya nemacommittee chairpersons, taakutarisira kuti Victoria Falls ngaichienderera mberi panyaya yokushandira nzvimbo yayo, sokuti Victoria Falls iyo inzvimbo yatinoti a tourist destination inozivikanwa pasi rese. Saka vanouya vaenzi vedu vanouya kuVictoria Falls vanenge vachitarisira kuti Victoria Falls inzvimbo inova nzvimbo isina zvirwere zvinofana nana kolera panouya nokuda kukushaikana kwemvura.
Mabata nyaya yemvura hatina masvondo akawanda kumashure okutanzwa kuti kuVic Falls uko kwaita dambudziko remvura zvave papi.
Nyaya yemvura ndiyo inenge iri kunetsa mudhorobha redu, but iri kugadziriswa, tirikuda kuti igadziriswe nokukurumidza kuitira kuti tigare tichiziva kuti nzvimbo yedu yakachengetedzeka munhau iyoyo. Pane macapital projects anofanira kuti aitwe kuti paite progress muVictoria Falls panhau dzeinfrastructure inosanganisira sewer system, inosanganisira also water network, kuitira kuti nzvimbo yedu ive iyo ino attract avo vanenge vachida kuuya kuti vazofara. Ndo kuti isusu tiwana iraramo, ndo patinowana mabasa edu, ndo patinogona kuti tiendese vana vedu kuchikoro.
Mashoko atanga tichitambirawo kupinda muweekend kusvika kumashure uku ndekuti imiwo makamboita batai nemapurisa dzava papi nyaya idzi dzatava tichinzwa idzi?
Mapurisa akauya nesaturday last week, pane pataifanira kuti tisangane neutungamiriri weTCCC. Vakanga vada kuti vanzwisise kuti tingagadzirisana sei panyaya yokuti vagari veMuVictoria Falls palast week paya vakanga vasina kunzwisisana, vakazomisa visarudzo. Saka this time around vavati zviri nani timboti titaurirane semimi muri vatungamiriri vevagari vemunomo. Saka mapurisa vakazoti hatiuye nemande, saka nhasi makuseni kuma 8 taendako tikanotandara tikanotaura. Vakatiudza kuti vanotarisira kuti utungamiriri hungava weTCCC, hungava weResident Association, vanenge vachishuvira kuti tivaudze yatinoti tinova notifier, kuitira kuti kana pazomuka kana pane zvazoitika kwazova nemhirizhonga vanogona kuti vatidzivirire, kana vanogona kuti vaprovide security.
Avo vange vari sachigaro wesangano rinomiririra vagari vemudhorobha reVictoria Falls, reVictoria Falls Combined Residents Association, vaKelvin Moyo. Vange vari parunare kwakare kuVictoria Falls neStudio 7. Masangano anomiririra varairidzi ochemawo nerekuti vamwe vavo vemapato anopikisa vakakwikwidza musarudzo dzegoro rino vomiswa mabasa, vachinzi havangasanganisi zvematongerwo enyika nebasa rekudzidzisa muzvikoro. Asi mutauro wamuka wave kuti vebato riri kutonga vari kusiyiwa vari muzvikoro zvavagara vachidzidzisa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, reATUS, vaObert Masaraure, vaudza Studio 7 kuti havafari nedano iri.
27 July 2023 Public Service Commission yakazivisa kuti kune varairidzi 66 vanga vasarudza kupinda makakatanwa ematongerwo enyika. Vakanzwesa vanhu ku inline in section 200 havachisiri varairidzi.
Vamasaraure, kana izvi zviri zvinhu zviri kutozivikanwa kudaro pajekerere uye mutemo uripo uri kutsanangura kuti zvinofamba sei, zvazopa kuti pachiita mutauro ndezvipi?
Chiri kushamisa ndechekuti vanhu vakaita sana Makwakwa wekumakonde anove school head anashivedza vekugokwe vari maschool heads vakatozoenda kumakwikwi acho vakawina vakaita makanzero, nanhasi vari muzvikoro vari kugara muhofisi yemahedhi vachiklema kuti vachiri mahedhi, vachiklema kuti ivo havabude nekuti vakaudzwa kuti sevanhu vezanu vachaitirwa plani. Of course munhu wese akasizirwa hake salari, asi pane ava vari kuramba vari muzvikoro vari kukanganisa vamuvarairidzi kuti vaite basa ravo, vachiti mari yavo yakatomiswa ichazosvika pakuuya.
Saka imi sesangano riri kumiririrawo varairidzi mumire papi?
Tiri kutsutsumwa zvakanyanya kuti pari kuita selective application yemutemo, zviri kuita sekunge ndonzi murairidzi anenge azohwina ari kuzanu anoramba nebasa uyo anenge aenda kuopposition anobva adzikwa basa.
Kurudziro yenyu yochiti kudini kuenda mberi pamusoro penhau iyi?
Tiri kukurudzira Public Service neMinistry of Primary Secondary Education ichimbidze kubvisa maheads akaelektwa amakalensela abude muzvikoro, zvikoro zvedu zviranwe zviri professional zvisaranwe on a partisan basis.
Avo vange vari mutungamiri wesangano rinomiririra varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Achus vaObed Masaraure vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Iko zvino tombo tarisa zviri mune mamwe mapepa nawo. Pepa naure Herald rine nyaya inoti mutauriri we Zimbabwe Parks and Wildlife Authority Zimparks vati nashe farao vazivisa kuti kusanaya kwemvura kuri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kwave kupa kuti nzou nedzimwe mhuka dzakaita senyati, mara nembizi kuti dzibude muHwange National Park nemapoka adzo dzichiyambukira kuBotswana uko kwadziri kunotsvaga mvura nemafuro. Bepa Naure Chronicle rine nyaya inoti bazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department MSD riri kuyambira veruzhinji kuti kuchave nemvura zhinji ine mupande kune dzimwe nzvimbo munyika pakati panhasi namangwana. Vakurudzira varimi kuti vambomira kudyara mbesa dzinorimwa nemvura yamudenga uye vaedze kushandisawo nzira itsva dzekurima dzakaita sepfumbudza. Bepa Naure News Day rine nyaya inoti muzvare Chido Mbemba chizvarwa cheZimbabwe avo vanoshanda semumiririri mudiki pane vese pavamiririri vari muAfrican Union vadomwa sakomishina uye mumwe wana sachigaro vaviri veSocial Connection Commission neWorld Health Organization kana kuti WHO iyo ine muzinda wayo kuGeneva kuSwitzerland. Yale nguva zvino yekuti tinzwewo zviri kutaurwa nevateereri zvamunofungawo.
Mamuka sei paStudio 7, mamuka sei. Isi tinoti kana vari vekwaMaranga vaakubatwa nekorera manje. Aiwa tinoti Mwari vapindiraka. Vaya vakanga vachienda kwavachinopfeka magemenzi vachitsvaga kuvhoterwa ngavachienda kavanogadzira zvipatara vava vakire matoireti ikokoko ndokuti vafunge vanhu vekwaMaranga vachiona manje kuti vanhu vanongovada kana iri nguva yekuti vavhoterwe. Nau iko zvinezvi ndo pazvasvika manje Mwari ndo vaakupindura muchapera henu mapostori vekwaMarangeni.
Pastudio, pastudio, makadiko mwese hamani shamwari dzedu dziri kutibatira basa kuUnited States uko. Ndaida ngopindura mera nedanho rakatova nesadhakiro. Kuti ida kuita dare rekurukura mera nemabudiro akaita ongororo dzevakanga vachiongorora sarudzo dzedu muZimbabwe maripotsi avo. Yes, of course, zvinogona kutibatsira hazvo zvishoma kuti ZANU-PF izivewo kuti kare agara ari kare zvinhu zvaakuenda zvichichinjawo vaisingojaira kubirira erekisheni vanhu vachingopururudzira. Asi dambudziko guru nderekuti vana veZimbabwe dai tanyanyisa kumira mira kuti mafambisirwo esarudzo agadziriswe zvikuru. Boka rinonzi ZEC iboka rine gwembe, boka rakapindwa napongwe risina kana kapasiti yekutibatira maereshe muno munyika. Saka rinofanira kuti rigadziriswe uye maumbirwo aro anofanira kuti agadziriswe. Riri boka rakazvimiririra, boka rinoita zvinhu masikati, boka risingafambi usiku ngemapere. I think tinogona kubetsereka kuti muno munyika miite maereshen anoita kuti vanhu vese vafare, nyika yedu iendere mberi vanhu vachiziva kuti ushe mazoro.
Bo muri kutaura nemunhu anogara kumazona maCharles ada kunzawo kuti ndaziva kuti Zimbabwe yatisa kudini dini. Saka ipa shoni yakona tikujijira apa tiri mundau apa tizivi kuti agarisa kudini weZimbabwe kukona kuti kuziva kuti munhu kana wadawo kuzawo masoko ngatore unomirei. Saka apa ndaionawo nemire pafoni papo kuti yambiro kune machange champions ese atakavhotera kumacouncillors and member of parliament positions vakawina. Please, 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 tarisai ZANU iri kuteerera ichitsvagira mafrivolous charges. Saka pese patinofamba nezvese zvatinoita, let's tread carefully.
we should always look behind our shoulders. Zano ilipa misheni kuti tishote makanzelas edu nema MPs kuitu wa by-elections. Mkasungwa imi kuna wakati wa by-elections. Zano ikandisa chisimba chacho kuzira wanu kuabdakta wanu kuti iwine. Kutishuka ya wana 2/3 majority in parliament. Saka izo zungate zviche njere wakangu wana 2/3 majority in parliament. Constitution imika eno chinjwa. Yo ita zinoda rezano. Because constitution ya 2013 inotaura kuti president yangu diwe zakadini anofana kuseva 2 terms wabuda kuenda mumwe. Saka izo zundo zinga ed
ko izo nyika zomu Afrika zino reporter kunyika ze zoguma virira kuti izo tajwa ma election tawimwe tadini ko se izo nyika zoguma virira zinoita ma election izvizvi. Tiri kuona vana Trump nanhasi vanongozvizvurudziwa vachibva kumatare vana Biden vachitsvagirwa mhosva, asi hatimbonzwi idzo nyika dzekumavirira dzichiti izvo toda kunyerera tsamba kunyika dzekuAfrica kuti vaonewo kuti nyaya yavangaita sei. Nyika dzakangofanana, hapana nyika yakakosha kunda imwe.
Studio 7, Studio 7. Inini ndine mubvunzo wangu, ndine mubvunzo wandiri nawo. Mubvunzo wangu ndotobvunza nenyaya yemaelection akaitwa muZimbabwe. Tichinzwa kuchitaurwa kuti America is a mother country for whole world. So now mother country for whole world. Zimbabwe uku kune maproblem akaitika, kune maproblem ari kuitika, kune dzinjodzi dziri kuitika kuZimbabwe. Vanhu vari kutourayiwa, vanhu vari kutosungwa vachiiswa mumajeri, vanhu vamwe vachiiswa mainjection, vachiiswa mufirambiri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tinoramba tichikurangaridzai kuti pamunotumira mazwi enyu, itai muedze kuti musashandisa mashoko ekutuka nekunyomba. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp pa namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvinenge zvichiitika munyika. Tinoda kukuyeuchidzai zvakare kuti musarebesa mazwi enyu amunotumira kuti vakawanda vagone kuwana mukana wekutaura. Muzinda weAmerica muZimbabwe wobatana nesangano reAlmasi Collaborative Arts mukuparura firimu redocumentary rinonzi The YouTube Effect zviri pamutemo munyika. Mutambo uyu wakabikwa nezvizvarwa zvemuAmerica zvinoti Alex Winter, Glenn Zipper na Gail Einhard. Izvi zvauya paine kurudziro yekuti vanoita zvemitambo vashandise dande mutande reYouTube nemamwe zvine hungwaru mukuedza kusimudzira mabasa avo. Mutori wedu wenhau Pasimondrovu anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu wakabikwa nezvizvarwa zvemuAmerica zvinoti Alex Winter, Glenn Zipper na Gail Einhard. Mutambo uyu unopa chenjedzo zvekare kune vanoita zvemitambo kuti vangwarire kushandiswa kwedande mutande iri mumabasa avo. Mukuru anoona nezvekugadzirwa kwezvirongwa musangano reAlmasi Collaborative Arts muZimbabwe, Muzvari Zaza Mchemwa, vanotsanangura.
Documentary iri rinotaura zvakawanda zvatinosangana nazvo mukushandisa YouTube platform mufilm industry. Tiri kuti mafilmmakers ose ngave nemaskills akakodzera mukushambadza mabasa avo.
Izvi zvauyawo paine kurudziro yekuti vanoita zvemitambo vashandise dande mutande reYouTube nemamwe zvine ungwaru mukuedza kusimudzira mabasa avo. Mutambo uyu unodonongodza zvakawanda zvinokonzerwa nedande mutande reYouTube, zvakanaka nezvakaipa. Unoburitsawo pachena pfungwa yekuti zvigadzirwa zvinoratidza zvinhu zvisingakurudzirwe mumagariro edu, zvakaita sekutora zvinodhaka ndizvo zvinoonekwa nevakawanda zvichitenderera pamasaisai. va Debbie Beta, vanoshanda nesangano College Central Films, vari kukurudzirawo vanobika mitambo kuti vatsvage nzira dzekutengesa zvigadzirwa zvavo padande mutande reYouTube kana kuti monetization.
There is monetization kuti pa YouTube unokwanisa kutengesa and you can see kuti chizvinodavano and tinongozvikusokwanisa kuchannela content yako towards what people want.
Sachigaro wechikamu chezvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe, Dr. Ngonizashe Muonwa, vaudza Studio 7 kuti dande mutande reYouTube rabatsira vatambi vakawanda munyika.
Tinoona kuti YouTube yakwanisa kupa vakomana nevasikana vemuZimbabwe nzvimbo yekuratidza mabasa avo. Zvekuti nyika dzose dzakakomberedza Zimbabwe nekunze uko vakuzivawo zviri kuitika muZimbabwe.
Asi vanongora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform ZIFAPA muzvare Angeline Domingo vatiwo zvakakosha kuti pave nedzimwe nzira dzekushambadza nekutengesa zvigadzirwa izvi kwete kumirira vana YouTube chete.
Tinofara zvikuru nekuda kwemaplatforms akaita seYouTube. Asi ndinoda kukurudzirawo vagadziri vemitambo, mafilmmakers, kuti ngatitsvagei nzira dzekugadzira. Zvakare ngatitsvageiwo mamwe maplatforms atinokwanisa kushambadza content yedu.
Ko zvingagoneka sei kuti vanoita zvemitambo vashambadze mabasa avo zvine mutsindo padande mutande? Tabvunza imwe nyanzvi mune zvemitambo vatafadzwa ranganai vanoshanda nesangano reCreative Hub Films, avo vati zvakakosha kuti patsvagwe vane ruzivo kana kuti vechidiki nekuti vanoziva zvine udzamu panyaya idzi.
Saka isusu zvatinofanirwa kuita ndezvekuti tagadzira mafirimu edu tinoshanda navo vanhu vechidiki vava nevanhu vane mukurumbira paYouTube, kuitira kuti vakwanise kuendesa basa redu kuchaunga. Isusu hedu tofokasa on basa rekugadzira mafirimu.
Vanoshanda muchikamu chinoona nezvekutyidzana neruzhinji chepublic diplomacy pamuzinda weAmerica muZimbabwe, Valari Socha vanoti muzinda wavo uri kushanda nemasangano anoita zvemitambo akawanda munyika. Dande mutande reYouTube rakaparurwa mugore ra2005 muAmerica uye rinonzi ndiro rinotevera dande mutande reGoogle pakushanyirwa nevakawanda pasi rose. Sangano reAlmas Collaborative Arts rakavambwa nechizvaro cheZimbabwe neAmerica ari mutambi anemukurumbira pasi rose Danai Gurira nedonzvo rekusimudzira mitambo nekutyidzana kwevatambi muZimbabwe nemuAmerica. Gurira mutambi mufirimu rinonzi Wakanda. Muzinda weAmerica muZimbabwe wakaparura zvirongwa zvakawanda nehomwe mukusimudzira mabasa evatambi munyika kwenguva yakareba. Izvi zvinosanganisira rubetsero rwemari pamwe nemikana yemishandira pamwe pakati penyika mbiri idzi muchikamu chezvemitambo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare remakurukota emuZimbabwe rinosangana kekutanga nhasi kubva zvapinda hurumende itsva yava muNangagwa mushure mesarudzo dzakaitwa gore rino. Kanzuru yeguta reVictoria Falls yakazobudirira kuita sarudzo dzameya nemutevedzeri wake nezuro mushure mekumbonetsana kwemakanzura kuti dziitwe. masangano anomirira vararidzi vochema nerekuti vamwe vavo vemapato anopikisa vakakwikwidzwa musarudzo vomiswa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa anokuoneka indini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gander achikupai chirongwa cheEastern Ndebele.